Africa.
Manera kanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamafuvhu 19, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyambira vari munyika kuzoongorora sarudzo kuti vaite zvekuongorora sarudzo chete kwete kuda kuzopindira mukuitwa kwesarudzo. Bato rinopikisa reCCC rinopinda mudzimba muBulawayo nemumigwagwa richitsvaga rutsigiro pamberi pemusangano mukuru uchaitwa nemutungamiri webato vaNelson Chamisa mangwana muWhite City Stadium. Chikwata chengezi Platinum Stars chinowedzera matambudziko eCapes United mumakundano eCastle Laga Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaudza masangano akapinda munyika kuzoongorora sarudzo kuti vaite zvekuongorora sarudzo chete kwete kuda kuzopindira mukuitwa kwesarudzo. VaMnangagwa vataura izvi kushurugwe mudunhu reMidlands uko kwavaita musangano wavo wekupedzisira wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzichaitwa nemusi wechitatu chiri kuuya. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuzvuru zvevanhu zvaungana pachikoro cheTungogara High School, vaMnangagwa vayambira vemasangano aya kuti vadzive zvavakafambira.
As I said, all our observer missions, please do not come to observe us with foregone conclusions from your homes or your countries. Come with an open mind.
Asi vanhu vazotanga kusimuka kuenda kumabhazi avatakura kubva kunzvimbo zhinji dzemunyika kuuya kumusangano uyu, vaMnangagwa vari pakati pekutaura, vamwe vachiti vabva kuBechnaf Bridge, vamwe vachiti vabva kuHarare nevamwe vekuGokwe. Asi vachisimuka kudaro, vaMnangagwa vaenderera mberi vachiti vachakunda zvine mutsindo musarudzo dziri kuuya idzi.
Nemvoti yedu yomusi wechitatu ticharakasha tigosvasanga kuacho tisina maturo. Isu vezani pieva tifi takatengesa nhaka yatakasigwa madeguru edu. Victory is on the horizon. Our victory is certain.
Asi mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaFelix Mafa vati kurota kwezanu PF kuti ichakunda musarudzo dzemusi wechitatu.
23 August tichava new order, new administration, new president, new parliament, new executive. Saka tinoda kukumbira vanhu vedu vanhu vese kuti ngavarege kutevedzera zviri kudiwa nezanu. Zanu kuda kuti vanhu varwise kuitira kuti maelection akansirwe. Vari kutonyatsoziva kuti kana vakaona 30% chaiyo ilaki nokuti mukomana apinda nyika yese.
Mumwe wavanga vari pamusangano uyu ndimuzvare Rosemary Murwisi, avo vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemakanzura mugweru vakamirira zanu PF. Muzvare Murwisi vanoti kukunda kwavaMnangagwa kuri pachena nekuti mabasa avo anovareverera.
Zvini ndiri kuona musi wa 23 nikuina zvine mutsindo sevanhu vemidhezi. Saka president wedu ndiye number 1 president wedu. Ndiati and everybody and leaving nobody behind. I cannot say I'm happy.
Asinyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatsanza vane maonero akasiyana nezvataurwa namuzvare Murwisi.
Ini sekuona kwangu handioni maprojects aya achibetsera kuunza mavotes akawanda kuna vamunangagwa nokuti mamwe maprojects haasiri kubetsera malivelihoods issues, haasiri kubetsera kuunza zvokudya patafura pevanhu. Tikatarisa semuenzaniso kumutawatawa, President wakataura nezvedhamu rawakawaka kuchivhu. Chionai manje kuti dhamu iroro rinobatsira sei munhu ari kumutawatawa.
Vaimbo vemutungamiri weMozambique vaJoachim Chisano, avo vari munyika kuzoongorora mafambiro ari kuita sarudzo, vanga varipowo pamusangano weZANU-PF uyu, uyo wapindwawo nevamwe vakuru mubato reZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuShurugwi, ndini Tobias Mudzingwa.
Zvichakadaro, mutoro wenhau uyu Tobias Mudzingwa anotambushungurudzwa nemumwe murume anga achizviti mushande anoona nezvekuchengetedza runyararo munyika mushure mekunge awanikwa achitora mifananidzo yevanhu vanga vachisimuka nekumhanyira kumabhazi apo vamunangagwa vanga vachiri kutaura. Mudzingwa anotambotorerwa chitupa chake chebasa pamwe nenharembozha zvakambochengetedzwa kwenguva ndefu achinzi anoshandira Studio 7 inoshora hurumende nguva dzose, asi anoti azopiwa zvinhu zvake mushure mekubatsirwa nevamwe vatori venhau. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC nhasi ranga richifamba muDzimba pamwe nemumigwagwa muBulawayo richitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino idzo dziriko nemusi wechitatu svondo rinouya. Mangwana bato iri riri kuita musangano waro mukuru wekutsvaga rutsigiro munhandare yeWhite City Stadium makare muBulawayo, apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kutaura kuvatsigiri vebato ravo. Kuti tinzwe zvizhinji, ngatinzwe hurukuru yaitwa nemutori wedu wenhau Anastasia Ndlovu nemutevedzeri wemutauriri weCCC uye vari kukwikwidza vakamirira bato iri kupela ndava Chavalala musarudzo dzeparamende vaGift Hostalos Siziva.
Nhasi tiri kwaBulawayo kwanditi zvatumwa patirikugadzira chirongwa chedu cherali iri kuitwa mangwana kuWhite City Stadium. Tirikuchedza vanhu Bulawayo yese kuti vauye varwe neSt Chamisa vachanga varipo vachiparwa urongwa neprogramu neagenda yeCCC kuti kana tapinda ndezvipi zvinhu zvatira kugadzira, nyaya dzematitudes, nyaya dzemasalary for civil servants, nyaya dzekuchinja upfumi hwenyika kuti ubenefite maZimbabwe. Mukuru wachanga vachiatikileta waagenda iri paNewZimbabwe Blueprint vachawanazve mukana wekuparura makandidate eCCC officially kuti vanotimirira kuno kuBulawayo ndevapi, vachaparwa macancellors vachiparwa agenda yedu yekuti kana tapinda ndezvipi zvinhu zvatirikugadzira. Nhasi tirikuita karali Bulawayo yese kuti tikurudzire vanhu kuti vanzwise agenda yedu yeCCC kuti isu seCCC ndezvipi zvatinomirira ndeatima programu atirikugadzira. Saka mukuru vanenge varipo vachitaura officially as the first spokesperson of the CCC coalition.
Muri kuti chine kuvharurwa kwemabhanazi enyu muno muBulawayo nemune dzimwe nzvimbo dzenyika?
ZANU-PF yapindwa nemuchuchu vari kubvunduka, vanga vachifunga kuti CCC haina mastructure, haina kurongeka. Manje nyika yese izvezvi yazara, ukangopinda muBulawayo ibhana reCCC, ukabuda masi epambili ibhana reCCC, ukapinda unana Murewa muzarabani. Saka vari kufamba vachipisa mabhana edu. We have reported to the police pursuit by a Democratic Party and the house of mapurisa kuti vanofanira kuita make sure that the law takes its course. And vanhu vanokupisa mabhana vanofanira kuziva kuti mhosva hairovi. Rime remazuva kumberi uchashedzwa nenyaya dzemhosva isi. ZANU-PF izvezvi tiri kubvisa maposta edu, ivo vaitaura kuti vari organize asi havana maposta nyika yese. ZANU haina maposta, haina maflyer, haina agenda, ndosaka muchiona havana kana manifesto. Chavanacho chete inyaya yekuti vaite kupamba pfumi nyika yese. Isu tataura kuti agenda yedu ndeyekuti tisimudzire upenyu hwevanhu. Izvezvi vari kutyidzira vanhu kumareserva masabhuku vachivaudza kuti CCC haifaniri kuvhoterwa, ibato yemunhu wese, icheche basi pemuti ndeyemaZimbabwe wese.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weCCC uye vari kukwikwidza vakamirira bato iri kupela ndava Chavalala musarudzo dzeparamende vaGift Hostalos Siziva vari muBulawayo naAnastasia Ndlovu weStudio 7.
Thank you.
vechidiki muZimbabwe vari kuyeuchidzwa kuti vagare vachiziva kuti kune upenyu mushure mesarudzo. Izvi zviri kuuya mushure mekunge vechidiki vakawanda vanyoresa kuvhota asi vakatarisana nezvemhingamupinyi zvakawanda zvinonzi zvinogona kuvatadzisa kuvhota musarudzo dziriko nechitatu chinouya. Mutorero wenhau Thabo Kancube anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya yezveutongo hwakanaka kutsara uzhinji pamwe nekupinda kwevechidiki munyaya dzesarudzo vakuda kwashebandama vanoti kunyoresa kunovhota nekuenda kunovhota zvinhu zvakasiyana asi vane tarisiro yekuti vechidiki vachaenda kunovhota.
Vamwe vanonyoresa nekuti munhu wese ari kunyoresa, poita vamwe vanonyoresa nekuti vanoda kuti izwi ravo rinzwike musarudzo. Tikatarisa local government elections in South Africa at 2021, vechidiki vakawanda havana kuenda kunovhota musi wesarudzo asi vanga vakanyoresa. Izvi zvinova zvinoratidza kuti kunyoresa nekuvhota zvinhu zviviri zvakasiyana. Zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti vanhu vechidiki vasavhote kushaya confidence kana kugutsikana nevanotungamira kubatwa kumapepa esarudzo. Vamwe ndivo vanoti vhoti ravo rimwe chete harina zvarinochinja.
Vachitaura neStudio 7 vaTekmo Mhlanga vanova munyori mukuru wevadzidzisi vechidiki musangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union vanoti kune zvimhingamupinyi zvakawanda zvinogona kutadzisa vechidiki kuvhota musarudzo dzegore rine kunyange hazvo vakanyoresa kuvhota.
Kuita panyaya dzenyaya dzesarudzo zvine kuda kwezvimhingamupinyi zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kuti vazhinji vacho havana chekutowana, vari kutosagararamo. Tiri kuona kuti zuva nezuva panhandare yendege yeZimbabwe tiri kuona maita akawanda. Vazhinji vacho ndivo vakateregesa kuvhota vari kukwanisa kuenda kwana UK kunoita maNext Aid. Tiri kusara nemaiti mamwe vari kuita zvisina mabasa asina maturo zvakaita semadrugs zvakaita sechii. So izvozvo zviri kudzikisira zvenhamba yedu yemaita ari registered vachakwanisa kuparticipeta munyaya dzekuvhota.
Asi mumwe wechidiki ari muZimbabwe vaPride Mukono vakurudzira vechidiki kuti vabude neuwandu hwavo vaende kunovhota senzira yekugadzirisa remangwana ravo.
Ndinoda kukurudzira vechidiki vese muZimbabwe kuti vange vachibuda neuwandu hwavo musi wa23 August 2023 tichienda apa tichienda kusarudzo dzatichange tichielekta malocal authorities edu, mamiririri emudare reparamende pamwe chete naPresident, nekuti vechidiki ikodzero yavo kunge vachivhota uyezve vanoidonzvo rekuti vange vachikwanisa kuita kuti inzwi ravo rinzwike panyaya dzekuti vachatitungamirira nevachatibatira basa rehurumende makore mashanu anotevera ndivana.
Zimbabwe iri kuita sarudzo dzemutungamiri, vamiririri veparamende pamwe nemakanzuro nechitatu chinouya paine tarisiro yekuti vechidiki ndivo vachavhota neuwandu sezvo vari ivo vanonzi vakawanda munyika. Pavanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu vakanyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino, vechidiki vanonzi vakawandawo kwazvo, asi chasara ndechekuona kuti vachazadzisa here zvinorehwa neuwandu hwavo pachaitwa sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Thabo Kancube.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mhlanganya weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro namuzvinafundo Gadziro Gwekwerere vanova ivo muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika. Vachange vachikurukura nesu pamusoro pekukosha kwakaita
voti ye mudzimai uyezve kukosha kwekuti mudzimai abude achinovota nemusi wechitatu apo pachavhurwa nzvimbo dzekuvhotera munyika tinokusingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvinafundo kweperere
aiwa maita basa
tinoona kuti nyika yeZimbabwe ichange iri kupinda musarudzo nemusi wechitatu unotevera musi wa 23 nyamavhuvhu voti yemudzimai yakakosha sei pasarudzo idzi
voti yemudzimai yakakosha zvikuru pachivanhu tinoti musha mukadzi saka madzimai ndiwo anoumba musha ndiwo zvakare anoumba nyika saka tinototi madzimai ngaabude neuwandu hwawo nevasikana vaende kundovhota nekuti madzimai navasikana ndivo vanonyatsoswera pamusha vachiona zvinoitika
tinoona kuti vamwe vangange vawanikwa ivo vachidzimirwa kuti zvingandibatsira here kuti ndibude ndichinovhota zvakakosha sei kuti mudzimai abude achinovhota achivhotera bato raanoda
zvakakosha nokuti zvinoumba ramangwana munhu ukangoregera uchingoti chero zvazvaita zvinozogona kuinda nepaasingakufambiri iwe saka ukaita sarudzo nechinhu zvaunenge uchida haunawo unozochema naye mune ramangwana
Tinoona vamwe vanoti madzimai akawanda munyika asi hationi nyanya pasarudzo dzegore rino paine madzimai akawanda vari muzvigaro zvepamusoro tichiona kuti pane mudzimai mumwe chete chete achange achikwikwidza semutungamiri wenyika izvi zvinorevei semaonero enyu
zvinogona kutaura izvo kuti madzimai anogona kunge akakundikana kukwidzawo nokuda kwezvikonzero zvakati kuti ine chikonzero chemari yakawanda zvikuru zvuru makumi maviri amadhora aidiwa inonetsa kuti iwanikwe mari yakadaro nokuti madzimai mazhinji anenge achitsigirwa kazhinji nana baba ivo pamwe vasingashandi mumhuri saka inoshayikwa mari iyoyo kozotiwo vamwe madzimai vanongotyawo kuti tikazoonekwa takungomira-mira zvinogona kutirerutsa saka vamwe vanotyawo zvakare mbunyikidzwa nekuti takaona mumashurumu vamwe madzimai aita zvematongerwo enyika achisungwa tozozvoti vabatwa chibharo vaitwa zvimwe namumapurisa kana kuti navasori vanenge vavabata saka zvinhu zvakawanda zvinogona kutyisidzira madzimai
tichiona kuti musi wechitatu iwoyo kana wasvika mudzimai anofanira kutakura chii kuti aende achinowanikwa iye achinoisa vhoti yake pabato raanoda
anenge achifanira kutakura chitupa kana kuti gwaro rinotaridza kuti ndiye ani evidensi yokuti uko kunotaridzaiwo vanovhotesa kuti ndiwe ani
mamwe madzimai nyanya vekumaruva vari kuti ivo vari kutarisana nekushungurudzwa vachiudzwa kuti panenge paine zvakawanda zvinenge zvichivaona zvavanenge vari kuita imo munzvimbo dzinovhoterwa mungati chii kumadzimai iwaya semazwi eshingiso tichipeta hedu chirongwa chedu
haiwa tinongoti unenge uri wega mubhokisi iroro voti yako ndiwe oga chete unoiziva hakuna zvokuti pane makamera kana kuti unozonge uchionekwa zvaunoita haiwa ikodzero yako kuenda uchinosarudza zvaunoda saka madzimai ngaasanzwa kutyisidzirwa
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvinafundo gadziro gweperere kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu tiine hurukuro nemunyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenias Chamyarira pamusoro peurongwa hwekuongorora sarudzo uchange uchiitwa nesangano ravo sevashandi
tinosungirwa kutenge tichiita izvozvo tagara tinotozviita ZFTU yagara ichiparticipata musuch important worthy national tasks That's why mchuona kuti even pa Kopak takanga tirimo, tirima rapotua. My elections also aitwa tagara tinenge tichiobserver, tirima local observers.
Chinoona kuti imi muri vashandi vashamirira munozopinda papi munyaya dzekuongorora sarudzo.
Isu tinofanira kunge tichitarisa nekuti kuitwa kwesarudzo, sarudzo ndidzo dzinounza ka hurumende, hurumende dzatinenge tichishanda nadzo seworking classica mukusimudzira upfumi hwenyika. Saka dzinofanira kunge dzichiitwa dzakajeka uye dzichiitwa nevana veZimbabwe. Dzichiparticipatewa nemunhu wese pasina kumbunyikidzwa nekuti hatisi mamilitary governments. Mushandi munhu anofanira kunge aine kodzero. Iye musojawo futi munhu, mupurisa munhu, munhu wese munhu anofanira kunge aine kodzero dzake. Tine 15 local observers dzatichadeploya maprovinces edu ese nevamwe vari mumacommittees edu vanenge vachiparticipata kumaprovinces kwavanenge vari ikoko. Asi ripoti ichazokompairwa neteam yedu ye 15 national observers dzinenge dzichitungamirirwa neni sa team leader.
Saka zvii zvamunenge muchitarisa mukuongorora kwamunenge muchiita sarudzo ikoko?
Tinenge tichitarisa kuti hakuna here kumbunyikidzwa kuri kuitwa mumacompanies, mumigodhi, mumamines, mumafactories, mupi mose zvamo munowanikwa vashandi. Hakuna here bato riri kuenda imomo richinova mbunyikidza kuti mukasati votera basa richapera, kana kuti nekuda kwekuti kambani inei inotungamirwa nananingi ndo varidzi vaende vebato rakati, mukasaenda kubata irori muchazenge muchizosiya mabasa. Zvese izvo tiri kuzvitarisa. Tinotarisa kubvira pakataurwa zuva rekuti maelections achazenge achiitwa musi wa 23 August kuti pane here vanga vachiita izvozvo mumashure me 3 months. Vanga vachiita zvinhu zvakadaro izvozvo. Kana vanga vachiita zvinhu zvakadaro izvozvo vachimbunyikidza vashandi vachida kuvataura kuti muchazodaiso kana kubvetirazonikirima, tinonyora mareports. Asi so far so good, hapana vatatawana zvedu vari kudaro.
Ndezvipi zvimwe zvamunenge muchitarisa kunze kwaidzo nyaya dzekungoona kuti vashandi havasi kumbunyikidzwa?
Chimwe chatinenge tichitarisa zvekare ndechekuona kuti idzo nzvimbo dzacho dzekuvhoterwa dziri kusvikika here, dziri accessible here kune vashandi. Noti nevashandi vamwe of course musi wekuvhotwa anenge ari maholiday, it's a declared national holiday zvayo, but vamwe vashandi vanhu vari maessential services. Munhu wese awana kodzero here dzekuenda kunoisa vhoti yake, adzoka here, agadzirira here, vaprepare here, mhuri dzavo kwavanobva havasi kumbunyikidzwa here kumarokesheni, kupi kwese. Zvese zvitinge tichitarisa sezetfu sevashandi. Tinezenge tichitarisa zvekare kuti hapana here kwatingati kukonfuzwa kuri kuitwa vashandi kupedzisira vonzi vepakati tine nemipakati kunongwe kukwanisirwa kunge kusiriko kwavanofanira kunge vachinovhotera. Zvese teizvitarisa.
Chii chamungati chakakoshera kuti sevashandi munge muchiongororawo sarudzo?
Chakakoshera kuobserva nevhoisi revashandi ndechekuti isu voice redu rinonzwikwa muno muZimbabwe, sezvo tiri nhengo yetripartite negotiating forum TNF ine hurumende, vashandirwi nesu vashandi. Tisu tinoparticipata mueconomic narrative yenyika yedu after elections, during and even before. Saka tine voice riri very very paramount and important. And the voice redu haringonzwikwa chete muno. Ndo zvimwe zvakanakira voice reobserving rinobva kuworking class, nderekuti isu tiri accredited member dzeSATUC, Southern African Trade Union Council, tinovapa zvataonawo. Tiri member zvekare yeILO accredited, tinonyorawo zvataona zvinofanira kunge zvinzwikwawo kuILO ikoko, kucommittee of application of standards and all those things tinovapa, kana kugeneral assembly tine right yekuvapa. Tiri member zvekare World Federation of Trade Unions, a block of socialist class oriented trade unions ana China vanani, tinonyora tinovapawo futi izvozvo zvatakaona. Uye mapato ose ari muno tinovapa futi ripoti yedu iri very clear, haisi biased, haisi controlled, haisi an extension of any other thing. Inenge yakangotarisa kuti vashandi vavhota zviri pakodzero here, havana kumbunyikidzwa here, havana kukanganisirwa here kuma extended families avo nekwavari kubva nekwavari kuenda. So ndozvo zvakakoshera izvozvo.
Manga makateerera kumunyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Chamirira muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives vari parunhare muHarare neStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Muna udzemitambo. Chikwata chengezi Platinum Stars chawezera kuchema kwe Caps United iyo iri kungorowa rowa mumakundano ekasto laga Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa zvizere nyaya iyi.
Ngezi yarova Caps United 1-0 nechibodzwa chabva kuna Kadri Amin ndokanda makepekepe pachinano chegumi makundano aya. Pamusoro pezvo Ngezi yadimbura utungamiri weHighlanders pamusoro petafura kusvika pamapoints maviri chete. Highlanders ine mapoints makumi matatu nemasere. Ngezi yave nemapoints makumi matatu nematanhatu. Murairidzi weNgezi Tekshua Chiragwi anoti vacharamba vachiita nepese pavanogona kuti vatore mukombe weleague.
Makwikwi atinawo. Saka mumakwikwi munoda kudhonza. Mumakwikwi munoda kuramba makashinga. Mumakwikwi munoda kusimba. Saka tucharamba tichishinga zvinobuda musarudzo mukupera kwegore ndizvo zvatinozoona tichiziva kuti zvatakashanda gore rese tapedza tiri papa taita izvi.
Asi utungamiri weHighlanders unodzokera pamapoints mashanu kana vakarova Black Rhinos mubaba Field Stadium mangwana. Mangwana zvekare munhandare yebhata mugweru murairidzi mutsva weDynamos Genesis Mangombe ari kuwana mutambo wake wekutanga weleague apo Dimbare iri kusangana neSheesham. Mutsigiri weDynamos vaClayton Matisha vanoti vari kutarisira shanduko huru matambiro echikwata chavo nemurairidzi mutsva uyu.
Tinoita samasupporters want my wins, want my results. Saka tinongokurumidzira kuti aite improve in terms of playing yedu. Saka we expect kuti team move even South don't come for now we are not that bad. We can collect my mistakes only to famba.
Asi veruzhinji vashamisika nezvabuda kunyamuga stadium uko FC Platinum yaita mangange 1-1 Cranbourne Bullets iyo iri pachikwata zviri pasi pasi mugungano iri. Asi murairidzi weFC Platinum Norman Mapeza anoti vese vari kuti chikwata chake chabuda mhondo yekutora mukombe uyu ngavambonyarara nekuti rwendo ruchiriko.
Irwendo kuti tikaita izvozvo ndinosvika patikati tisvike kuti ndibve munondoenda kuBrewer ndokona kukwira malipsi kana 5 vandofanira ndisvika kuBrewer.
Urongwa hwemitambo hwabva kumukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKennedy Ndebele hunoti FC Platinum ine Highlanders svondo rinouya. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi. Simba Bora 0 Chicken Inn 1 Blair Chiefs 0 ZPC Caribas 0 Herentals 1 Green Fuel 0 Mangwana zvekare Triangle vs Manika Diamonds Wange vs Yada. Zvichakadaro makundano eFIFA Women's World Cup 2023 ari kusvika kumagumo mangwana nefinari pakati peEngland neSpain. Zvikwata izvi zviri kusangana munhandare yeAustralia Stadium muSydney nenguva dza12 masikati. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau Zedu.
Sezvongo yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyambira vari munyika kuzongorora sarudzo kuti vaite zvavakafambira. Bato rinopikisa reCCC rinopinda mudzimba muBulawayo richitsvaga rutsigiro pamberi pemusangano mukuru uchaitwa mangwana nemutungamiri waro vaNelson Chamisa. Chikwata chengezi Platinum Stars chinowedzera matambudziko eCaps United mumakundano eCastle Lager Premier Soccer League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Standikile Musanga.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 kuNcwabakazi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abazohlola ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesithathu oluzayo kuleli akumelanga beze elizweni besekela uhlangothi oluthile.
Ngingathi okwenze sasekela uMongameli ukuthi sithe sinanzele ukuthi asisangeni ukukhetho lololuzayo ngendaba yezimali, kodwa sathi lokho akusoze kusimise ukuthi sisekele uMongameli njengoba ngumuntu athi esivele sisebenzisana laye.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamhlanje libhotabhothe edolobheni lakoBulawayo likhankasa ku-roadshow phambilini komhlangano waleli bandla ozaqhutshwa enkonzweni ye-White City Stadium koBulawayo kusasa.
UMongameli avukene seJamisa bebekhona koBulawayo kubana ephabule inhlelo zethu ezebandla le-TPC imanifesto ukubana xa singenile thina i-agenda yethu yokukhokela yiphi.
Izakhamizi zemaphandleni asewange sezisungule uhlelo olujonge ukwehlisa izinga lokungahlalisani kuhle phakathi kwabantu lezinyamazana zendle elokwakha izibaya ezibizwa ngokuthi ngama-predator proof crows. Yabo ke sizalethulela lezo indaba lezinye. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abazohlola ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesithathu oluzayo kuleli akumelanga beze elizweni besekela uhlangothi oluthile. Uthi ulethemba lokuthi ibandla lakhe lizanqoba kulolu khetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kuluma emhlanganweni webandla leZANU-PF eTongogara ground eShirugwe namuhla. UMongameli Mnangagwa uthe ukhetho lolu lokuthula njalo abaluhlolayo kufanele bekunanzelele lokhu futhi behloniphe ilizwe leZimbabwe.
Please do not come to observe us with foregone conclusions from your home or your countries. Come with an open mind.
UMongameli Mnangagwa uqhubeke wathi eleZimbabwe linxuse amazwe angamachuma amane lanhlanu 45 ukuzohlola lolu khetho. Uthe amazwe angentshonalanga akumelanga afundise leZimbabwe ngombuso wentando kaZulu. Ukhuthaza amabandla ancintisayo ukuba akhankase ngokuthula esithi ibandla lakhe liqakathekisa ukuthula njalo ukhetho lwalonyaka luzaphutsha kungeladlakela. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi ibandla leZANU-PF lincindezela uZulu ukuba alivotele.
Yena njengo president uyayazi diplomatic protocols ukuthi awuthethisi ama diplomats labanye abantu abazivela kwabanye abantu. Uma bephambanisile uyababiza ngasese.
Ekhuluma kulumbuthano uMongameli Mnangagwa uthe lanxa kulezijezo lezi ilizwe selilokudla okunengi njalo inhlelo zokulima ezokwenziwa lokulungiswa kwempahla kuleli ziqhubeka kuhle. Omunye obesemhlanganweni lowu owake waba ngumphathi ntambo kakhulumende obona ngezemidlalo uMnumzana Makhosi Mhlongwane uthi uyathokoza ngokwenziwa libandla lakhe.
I-performance yethu yalonyaka eka-2023 idlule eka-2018 in terms of inano labantu abazavotela uMongameli Mnangagwa, inano labantu abazavotela ama-MP weZANU-PF, inano labantu abazavotela ama-councillor njalo weZANU-PF, labanye abachechene yinhloso yethu. So ngokubona kwethu ukusebenza kade sikuyenza isikhathi sonke sokusela ngoSeptemba nyakenye kuze kube khathesi sibona ngathi hayi abantu bamobilized.
Umsekeli weZANU-PF uMnumzana Gift Ndlovu uthi ibandla lakhe lizanqoba.
Ibandla siyalisupport nama implementations wonke ayenziwa libandla, siyawalalela, siyawezwa, siyawa understand.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Divine Hobe obekumanyana wePollard othi usasekela ibandla leZANU-PF.
Ngingathi okwenze sasekela umongameli ukuthi sithe sinanzele ukuthi asisangeni ukukhetho lolo oluzayo ngendaba yezimali, kodwa sathi lokho akusoze kusimise ukuthi sisekele umongameli njengoba ngumuntu athi esivele sisebenzisana laye iminyaka emihlanu edluleyo sikupholati. Imbono kade siyifaka eminye beyithatha, ngalokho sibona ukuthi siyakwazi kuninga afisa ukuthi akwenze ku-5 years lezi ezilandelayo.
Umhlangano weZANU-PF wanamhlanje ube ungokugcina kungakaqhutshwa ukhetho kuviki ezayo, lapho okuzakhethwa khona umongameli, amalunga ephalamende kunye namakhansila. Ngimele i-TV7 iseshurugwi, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo, ibandla le-Citizens Coalition for Change lamhlanje libhotabhote edolobheni lakoBulawayo likhankasa ku-roadshow phambilini komhlangano walo ozaqhutshwa enkundleni ye-White City Stadium kusasa. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo lezinye eziphathelane lamalungiselelo okhetho koBulawayo.
Isikhulumi sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziva okhangasela ukumela ibandla lakhe esigabeni sephelandaba Chabalala edale lephalamende uthi bakhangelele ukunqoba kuviki ezayo.
Namhlanje sikoBulawayo komthuthu ziyathunqa, sesiqalisile ikaralethu lapho esinusa abantu ke e-White City kusasa mhlaka 20 August. Umongameli Advocate Nelson Chamisa bebe khona koBulawayo kubana ephakule inhlelo zethu zebandla le-CCC manifesto kubana sasingenile thina i-agenda yethu yokukhokhela yiphi, njalo uzathola ithuba lokuintroducer ama-members of parliament. Ngiyakwazi kubana kula matsotsi ayezithi wona ngayi-CCC amelwa nguChamisa, so uChamisa uzabe khona kubana ephakule sobala abantu abamela ikakhulu ephelandaba Chabalala lapha-ke i-candidate uKiptosalosi.
Ozamela ibandla le-CCC ephumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi kusasa umongameli wabo uzaveza amalunga azabamela koBulawayo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Methembe Moyo uthi bakhangelele ukhetho olulokuthula. Zanathembelani Dube, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network koBulawayo eyabe ihlola ukuqhutshwa kokhetho uthi amalungiselelo ahamba kuhle.
Singakufakazi ukuthi ukutrainwa kwama-election observers esingathi ngama-short term station-based kumbe polling station-based observers uqhubeka kuhle kakhulu. Inani eliningi selitrainiwe, njalo abaningi sikhuluma nje ba-accredita ezindaweni lapho kumele baphiwe khona ama-tag okumele bawathwale esingathi khonkhona i-final stage accreditation. So silokujabula okukhulu kakhulu siyinhlanganiso.
Ngakwelinye icele, i-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission iqhuba uhlelo lokufundisa uZulu ngokuvota. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zemaphandleni yaseWange sezisungule uhlelo olujonge ukwehlisa izinga lokungahlalisani kuhle phakathi kwabantu lezinyamazana zendle olokwakha izibaya ezibizwa ngokuthi ngama-predator proof crawl, ukwenzela ukuthi izilwane, impisi lezinye inyamazana zingafohleli emizini yabo. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Aba kulolu hlelo bathi njengezakhamizi babona kufanele ukumanyana behlomisane ngendlela zokwehlisa ubudli lobu ngemva kokunanzelela ukuthi izibaya eziningi bese zithanyelwe izilwane ezihlasela ngitsho libalele. Unkosikazi Doris Mkandla odabuka esigabeni seMusenyika ngaphansi kwenduna uShana ngomunye wabaphatheke kulolu hlelo ochasisa okwabenza balusungule.
Izinyamazana bezilohlupho kakhulu, silala sigijima lapha lalaphana sigqishana lezinyamazana kuze kwenzakala omunye esajoyina laye kubhoma loleli walinyazwa isilwane singakabi lebhoma. Kodwa singananzelela kathesi ngenxa yebhoma leli, hhayi ukudliwa kwesifuyo sokungani kwehlile.
Omunye olomhlambi wakhe kulindawo ngumnumzana Marvin Ngwenya.
Emasimini nxa ulamaploti owayenzileyo ngafika 6 uzathola ukuthi kulomehluko
esivunweni sakho zabalaso umehluko uba khona ukuthi singavuna times 4 isivuno ongasenza lapho kungavundiswa ngakhona zinkomo lezi inkomo lezi ziyanceda kakhulu ekuvundiseni umhlaba
Umnumzana Edmos Sivanda yena odabuka enduneni umvuthu njalo engomunye wamalunga ohlelo lolu uyayisekela inkulumo kaNgwenya.
Siyazala masinyane inkunzi siyazilandela masinyane zesikazi kasi futhi siyathola nxa angazigula zilashwa zilo doctor wangkhona uthi ngamfonela ubuya one time eBhomas efestula zikhona eBhomas zivalele ezala masinyane.
Umnumzana Mduduzi Mpofu laye ongumfuyi ehlelweni lolu osachikanda kubi njalo esebenza ngaphansi kwenhlanganiso yezemvelo iVictoria Falls Wildlife Trust engucommunity guardian uthi umanyano lolu solubasizile kakhulu ngoba kulendlela ezehlukeneyo ezisetshenziswayo.
Ingozi esike sahlangana lazo lapho esike sabona khona abadzali ababili abalinyazwa ezilwane bezama ukuzixotsha bezisusa esigabeni. Kodwa kathesi kusukela ngo-2017 asikahlanganile ngozi kusingendlela esafundiswa ngayo.
Umnumzana Bongani Dlodlo osebenzela laye linhlanganiso yeVictoria Falls Wildlife Trust engucommunity programs coordinator uthi bakubone kubalulekile ukusondela duze lezakhamizi lezi ngoba zigonjolezelwe liganga lezasendle ezigoqela iWange National Park leFula Forest.
Silwane nxa sizingela sizingela sibamba into esiyibonayo. So i-mobile crawl leyi iyavikela ukuthi silwane sibone okuphakathi.
Unkosikazi Edith January laye okulinhlanganiso uchasisa asebekwenzile lezakhamizi kusukela ngomnyaka ka-2017.
Phezu kwalokhu sisebenzisa amavuvuzela ukuxotsha izilwane lempisi ukuze sehlise ubuhle.
UDlodlo uthi sebephezu kokusungula olunye njalo uhlelo okuthiwa yi-Heading for Health oluzaxhasa izakhamizi ukubatholela ozakwelusa izifuyo lezimalanga onke. Izinga lokubulawa kwezifuyo ikakhulu emaphandleni liphezulu kakhulu. Njalo lokhu kugcizelelwa luphenyo olwenziwa ngabe komiti ebona ngengozi ezingehlela ilizwe eZimbabwe Vulnerability Assessment Committee oluveza ukuba ngomnyaka ophelileyo abafika phose amachumi ayisikhombisa ekhulwini 69% babika ukuphatheka kulolu hlupho. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Lamlela ntwandwe Lamlela ntwandwe Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa wafule
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lapho esixoxa labazancintisa kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo. Sesixoxela besifazana abamabandla ehlukeneyo njalo lamuhla sikhuluma lalabo abazancintisa bemele ibandla leMthwakazi Republic Party iMRP.
Sanibonani, igama nguSponsi Mpala nguWard 17 eMatopo Constituency. Hayi, uhlelo lokukhankasa luyahamba, abantu bayanyamukela. Ongukhangeleleyo ngu-approve esigabeni indaba zamanzi ukuthi abantu bahambele amanzi khatshana basila zikotsho amanzi ahlupha okunye le-improvement ye-education ezikola kulagetsi.
Ibizo lami ngukuhle Ncube, ngokuzalwa ngizalwa eBhalaka after Maphisa. Ngikhathesi ngakhile e-Dry Paddock u-Ward 2 eBhembe. Ngikhontestela ukuba ngukhansila izikolo zifile. Akula makliniki aseduzane, amakliniki aseleminyaka leminyaka aqalisa ukwakhiwa but apheli. Ezibhedlela akula medication, akula manzi, akula kudla, akula lutho. Umgwaqo wethu ufile kakhulu, too much is mine, imgodi, izifuyo ziyawela. Kunjalo nje lomnotho wakhona yena lo ophuma ezimayini thina usincedisi ngalutho. But at the end of the day, i-council yalithatha ama umthelo lemthelo yamakhala. Imthelo yamakhala iyanqaphi ngoba siyathela emizi. Ma at the end of the day sihlupheka, izikolo zifile, kungela zikotsho, amaklasi engekho enough, ama-teachers ngapha thina singamaNdebele. Umntwana oka ECD mayaqala ukufundiswa ngesishona kuyabe kulungile yini khona lokho? Abantu bayakutshela ukuthi thina siyafisa ukuthi ngabe singakusapoti kodwa sisaba ngoba kuthiwa kulamakhamera azabe sikhangele ku-ballot box kulama serial numbers avetshengisa ukuthi sivotela which part abantu bebona ukuthi inyanzama ukuphakama ngiyasebenza esikolo la ezakhamuzi incedisana. So ngifisa ukuthi ngabe bengangifaka ulwazi lolu engilalo ngilithathe ngiluse phezulu sibambiseni incedisana.
Okay, mina nguRebecca Mafu, ngimele uWard 8 iMpopo Mamzilikazi, ngimele ukuba ngucounsilor weWard 8. Ngibone ukuthi iBulawayo yethu isifile, ngabona ukuthi amasiko ethu asefile, ngimele ukuthi sivuselele kwamasiko lemigwaqo idorobho lethu seliwonakele kakhulu, alulamgwaqo, akulamanzi, akulamagetsi, izakhiwo okwakumele zivuselele uBulawayo sezadilika. Asasebenzi ukuncedisa ukuthuthukisa idolobho lakoBulawayo. Hayi, lami ngokuzithemba mbona ngani nganqoba ngoba abantu bakhanya bemthakazelela umthwakazi.
Igama lami nguSthembiso Sfanda, ekuwadi 15. So mina into eyenze ngakhankasa lapha yikuthi special thina eMathebelelendi ngapha akuna muntu osimeleyo ngokomnotho nje wakithi. So ngizakuthi lami ingene ngikhankasele abantu bakithi ku-MRP ukuthi mhlawumbe singaba ngcono kwezomnotho. Konke nje sikhathazekile lapha esikhona ezindaweni akulamanzi akulani. So uhulumende lo esilaye abasisizi ngalutho. Okwamanje nje sikhe sikhe emthonjeni akulamanzi akulani akulazibhokane imvaqo ishile. So yikho into eyenza ngangijoyina leli bandla ukubana ngingene ukubana ngikhankase ngilijoyine leli bandla. Sasenkaya basangamukela sikhuluma zilinye nje sili njengamaNdebele bangamukela. Bangiphomisa ukuthi bazangifaka ukuthi ngibe ngukhansila. Ileyo ukuthi umuntu lomuntu emabhodini umuntu yabe eseheda. Abantu benkaya ngithi mina ngicela ndivotele mina uSthembiso Sfanda umama umuntu ongumama lesihlelo. Like ithi nsibandla la i-MRP iMthwazi Public Party ngizabona ukuthi kuzalotshintsho onda Ward 15 imalinga isikopo igramela imfundo eluthi imbongi lonke ngiyacela nje ngilapha nje estudio.
Lapho sizwe abesifazana abazancintisa kukhetho oluzayo bekubandla leMthwakazi Republic Party kulolu hlelo oluphathelane labesifazana lapho esesixoxela abanye abamabandla ehlukeneyo besichasisela ngenhlelo zabo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo khonapha emsakazweni wenu weStudio 7.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ngeselithi okwesikhatshana ezandleni zika Chris Gande weStudio 7.
Lingalitshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi kwezemithetho umnumzana kucaca phulu. Sihlaziya udaba lokuthi kambe ukupha ukudla emaralini okwenziwa libandla leZANU-PF kungaba kuyikwephula na umthetho.
Abantu bangayeralini mhlawumbe bangahlala eralini laphana kusetshenzwe bezokuba nesikhathi sokuthi badle, there's no problem. But iproblem ebakhona ukuthi nibafe kunamagonyeti nezimota ezihamba zinika abantu ezindlini emalayinini bephiwa amarayisi bephiwa ukudla okushiyeneyo kuthiwa ukudla lokhu ngiyakunika wena kumele uyivotele. That becomes vote buying. So it's context. Let's go find out the social welfare. Nalilo lana each day uti ikube I program ya yayo. Kaya sa ubu zumbu zolo ipala mendi Chris. Eh, wapenda watu ano but. Ubu the social welfare uti ikube mse nezonja. And sa si wane kono kala ku apu zolo kaza na election. Ama program masesezwa wezi linda wezi chizi. And yes kaza na election. Ama program magate vene enye nzagazi. Pagat wezi kaji. So there's abuse of the system in that way. So we say I can't content Chris.
Mhm. Kodwa le lokho esikubonayo kusenzakala lezi nsuku ukuthi lapho okuba khona lo mhlangano we-rally we-ZANU PF abantu bayaphiwa i-chicken bephiwe isinkwa lamanzi le-drink singathi kuyini lo
mina lokhetha ngibona ngazane ema-rallini vele abantu bayasithi lami yinje ngangayinti ngingathola abantu besiwakhonsiyensi yabo be-rallini ewayisithi I must make sure ukuthi nxa i-rally liphela they group somewhere and we achieve something to eat remember what I said in the next one there Bachelor of the Panamanian. So, as long as the man now is a rally, I must support the Zan. I don't see any problem. If problem is not for an hour, who is a long puma, who had the winning of Anto, a open, a sitting, Avanto, then I hear a link. More than anything else, I was a way for time.
Asingeke sathi i-vote buying yini nxa sikhangela ukubana abantu injongo yabo ukuthi balande nje ukudla kuphela.
Ye, abantu abanye bazo sebelanda khona ukudla. Bengalandi okwenzakala khona voting. Lokho kubangela ukuthi abantu ezindlini bayalamba. Ukudla ukuthengeke. Abantu abaningi sebeseqisa izikhathi zokudla ngoba ukudla akusatholakali. They can't afford ukuthi bathenge ukudla. Kodwa ke nxa kuyake kuse rallying ngoba even any other party even the opposition iyayikwenza ukuthi nxa ungabuya erallini yethu kunesikhathi laba abantu abahamba baye kuhla khona asikwenzi nje kuphela ngenxa yokuthi nasembe singenawo ama-resources akhona kodwa ukudla kuyake kuse rallying ngoba abaserallini kulusizo ke ukuthi kulabanye abazabuya but mazothenga kuphela ukudla lokhu bahlala. So I think it's a fine line. If what buying, ile ana ayokuthi ndakhumbula mina wawulala uwiki izimoto ebusuku kuma shopping center. Uthola abantu sebebuthele laphana izakhamizi sekuthi abamele sibaphiwe ukudla amarole elayinile that i-vote buying esesayibona and ikhona iyenzakala isikhathi esiningi nasemakhaya ngiyakhumbula sihambeni ematopo abantu behlela behlezi kuma-shopping center langaphaa kuyezihlaza sebamelele ukuthi uzabuya ukuhle eve way indlela yokubagcina khonapho ukuthi bangabi exposed kweyinye i-view engaba khona that is vote buying ukuthenga ukudla injongo kuyikuthi omunye umuntu umkhange ukuthi azokuvotela yiyo i-vote buying.
Lo-ke bekungumnumzana uCaca Phulu ingcwethi ehlaziya ezemithetho ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Wezemidlalo iqembu lengeze platinum linqobele Caps United 1-0 lamuhla okutsho ukuthi eleBhoso selehlile kancane kungalani yemiklomelo emidlalweni yePremier Soccer League lapho ebelikhokhela khona. Njalo kweminye imidlalo edlalwe lamuhla iChicken Inn inqobe iSimba Bora 1-0 ukwathi iBulawayo Chiefs leZPC Kariba kwaba 0-0 kukanti iHerentals inqobe iGreen Fuel 1-0. Kusasa iTriangle iyadibana leManica Diamonds ekuqhubekeni kwayo nale imidlalo. Uhlelo abaculi bethu lamhla sihamba lomculi kaMaskandi uOnesimo Choma yena ozibiza njalo ngokuthi Nqamebomvu lensizwa idabuka enkayi kodwa icula ikwele South Africa lapha iphethe idlaladelayo elitsha kungxoxo lontungameli inkomo we Studio 7.
ngihambe kakhulu emculweni. Ngathi mina nginama album amabili ne-EP. Yeah, i-EP yami le enengoma eziwusisi. Ena lezi ngoma ezala nje kumanje eshisi ikhotha i-EP leyi iyona ezingenze ngaba nendondo ezimbili engiwine kumakhawane nentaba indondo ye-Best Maskandi Artist ngaphinda ngawina indondo ye-Most Vote okusho ukuthi ngibashaye bonke ngiyabuza na ulala nami kanjani na
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ungaya ku YouTube ufike ubhale Nqame Bomvu uthola mina bese uyadownload ingoma okanye ku Vidnet izotholakala njalo ingoma zami inombolo zami eyitholakala ku WhatsApp kanti mothi nje uyifonela 0617 300 5225
ubachiyela waphamazi abalandeli
ngiyabonga kakhulu bafowethu ngiyabonga bodadewethu nanonke enimi nami enikwazi ukuthi nivote ngizowine indondo kanti mase nisubscribile sile kwa-YouTube nifike nisubscribe nilike futhi ukuze ama-like akhuphuke ngiyabonga kakhulu
yeboke lapho bese siswa ke uhlelo abaculi bethu lapho bese lomculi kaMaskandi Honesty Mochuma inozivisa ngokuthi ngonqame bomvu dabuke inkayi phela kodwa icula ese South Africa olivalelisayo yimi usithandekile mhlanga ngikho lapha eWashington
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.